nepenyuro yekukataye El Jazeera nasi yaburitsa chikamu chechitatu cheongororo yayakaita muchivande inoratidza kubiwa kunonzi kuri kuitwa goride muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira DRC neSudan nemakoronyera. Kunyange hurumende yakamboti anoti bufu nezvenyaya iyi anokandwa mujere, dare remakurukota rakazovimbisa kuti pachatorwa matano pane vanobatwa nemhosva. Nasi zvabuda pachena kuti goridhe reZimbabwe nezvimwe zvicherwa zviri mumaoko evashoma avo vari kupura nyemba nemusana, asi pasina chinobatika chiri kuwanikwa nenyika. Pamwedzi Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora muuori pakutengeswa kwegoridhe. Mumwe anoshanda navaAngel ari hama yavo zvakare, Ricky Dolan, ari kubuda achiti anokwanisa kuchenesa mari yakasviba inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Mushure mekumboramba kutaura nezveuori uhu, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakazoudza vatori venhau kuti vose vachabatwa mumambure euori uhu vachasungwa.
Hurumende inoti zvekare kuzvitutumidza nekushandisa mazita evakuru kuri kuitwa nevamwe vari mudhokumentari iri vachizvitsvagira mbiri nekuzvipfumisa harisiro donzo nechimiso chehurumende yeZimbabwe. Hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matanho, uyewo ticharamba tichikupai tichikuzivisai zvinenge zvichibuda.
RBZ yabva yazivisa kuti yambomisa kushandiswa kwemidziyo nemari nevamwe vakadomwa neEl Jazeera vanobuda vachiti vanoita uori. Vanhu ava vanoti vaClopas Chidodo, mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yeRG Mugabe mubazi reCivil Aviation Authority of Zimbabwe, vaDavid Chirozvi vanoshanda neRBZ Yorex Jewelry uye mukuru weFidelity Printers vaFrederick Kunaka. Asi nyanzvi munyaya dzezveuori vaRuben Mbofana vanoti hurumende iri kungotaura pasina chinobatika chinobuda.
Munoziva nyaya yeDubai takanguri tataura nezvayo kubva pakapinda hurumende yamunangagwa, tichiti dzendo dzisingaperi idzi dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende vachingoenda Dubai ndasi mangwana zuva nezuva kwakanaka here?
Vambofana vaendererawo mberi vachiti
izvi zvavakuburitsa iye zvino vehurumende zvekuti vari kufeya vari kuongorora nyaya iye hurori yekuburitswa kwegoridhe risiri pamutemo nekuchenesa kwemari dzakasviba rungove zvemugotsi matsuro kugovharana kumeso tichionekwa semafuza.
Vachitaurawo nezvekubiwa kwegoridhe, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari mune zvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati havasi kushamisika nezviri kufumurwa neEl Jazeera izvi.
Nhau yeDubai hachisi chinhu chinotishamisa, hachisiri chinhu chitsva. Muna 2019 mutungamiri wenyika vamunangagwa vakataura vomene kuti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari ingangosvike mamiriyoni makumi matanhatu pagore, 60 miriyoni iri kuenda kuDubai kuburikidza negold riri kutakurwa nemakoronera. Tinozivawo zvekare kuti madiamonds ekwamarange mazhinji acho akaperera kuDubai kwaaitengeswa nemari dziri pavanavina
bhizimisi vari kubuda vachizviti ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe kuburikidza nezvicherwa nedzimwe mari dzakasviba vanosanganisira vaEwan McMillan vaKamlesh Patni vanonzi vakapotsa vapa kuti upfumi hweKenya hugwadame neuori. VaPatni vanonzi vanoshanda nevatungamiri vemuAfrica vanoita zveuori. Vamwe vari kunzi vari kumora uchi hwenyika vanosanganisira vaSimon Rodland vari kuSouth Africa vanonzi vanotengesa midzanga yefodya yegold leaf tobacco kuti vawane mari yekutenga goridhe muZimbabwe kuburikidza neuori hwevakuru vehurumende nebhanga reRBZ. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kubatsira zvinosanganisira vanozviti muprofita vaHubert Angel uye hama yemutungamiri wenyika muzvare Henrietta Rushwaya. Mumwe anoshanda navaAngel ari hama yavo zvakare, Ricky Dolan, ari kubuda achiti anokwanisa kuchenesa mari yakasviba inosvika bhiriyoni imwe chete remadhora, uye vaviri ava vanoti kuona vamunangagwa vanobhadharisa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inofanira kuferefeta nyaya iyi nekuti inogona kuguma yaomeserwa nevekunze.
Maallegations ari kuburitswaya neEl Jazeera maallegations ari very serious. uye maallegations anenge achifanira kufeiwa nehurumende kuti kana paine vari kutyora mitemo yenyika through kusmugglwa kwegoridhe vange vachiita face the full wrath of the law.
El Jazeera yasarirwa nekuburitsa chikamu chechina nechekupedzisira svondo rinouya.